Vachitaura nevatongwe nao nhasi mukadoma kumusangano wakakokerwa neZimbabwe Election Support Network uyo uri kudzidzisa vatori venhau zvinotarisirwa pakuganurwa kwematunhu nezvesarudzo. Mukuru wekomishini yeZRMC vaacademisna Mora vati nguva yesarudzo inguva yakakosha zvikuru uye vatori venhau vane basa guru rekufambisa masoko.
Takatarisa vatapi venhau, tine chivimbo chekuti ndivo vanhu vanofambisa mashoko zvichibudikidza kubva kune vari kuronga zvesarudzo, vari kukwikwidza munyaya dzesarudzo vachiendesa kuruzhinji rweZimbabwe. Saka chikuru chatinokurudzira ndechekuti vatape venhau kuti vabate basa ravo zvinotaridzwa zvinofadza munhu wese.
Chibachina Mora wakurudzirawo vatape venhau kuti vanzwisise mitemo inovabata pavanopepeta nhau.
Chikuru chikuru ndechekuti vatape venhau nhau vanofanira kuzemirawo inovabata pakutorwa kwenhau. Pane mitemo yakaiswa yakawanda, pane Data Protection Act yakauya muna December. Tinokurudzira vatape venhau kuti variverenge vanzwisise rinovabata ivo uye rinobata vazhinji veZimbabwe. Iyo nyaya yekungotumira tumira mashoko nepambozhanhare pedu apa papa zvinobatwa muData Protection Act. Ende wozve tichitarisira kumaelection, kuna anonzi maregulation Statutory Instrument 33 of 2008 inobata vatape venhau kuti matorero avanoita nhau, madzipepeturo avanoita nemabudisiro avanoita vanofanira kunge vachinzwisisa kuti zvinofanira kunge zvichifamba mune zvakadai. So chikuru chemitemo iripo ndechekuti mapepanhau nemaredhiyo nematerevhizheni vakwanise kutora chinzvimbo chavo muZimbabwe kuburikidza nekusimbisa chisungo chedu chedemokrasi.
Vamalvin Mukudu vanoshanda nemedia Institute of Southern Africa Zimbabwe vatsinhirawo kuti vatapi venhau vanofanirwa kunzwisisa mutemo kusanganisira weData Protection Act.
Tichienda kusarudzo dza 2023, tiri kutarisira isu uye dunzo redu nderekuti dai vatori venhau neavo vanoita vanoshanda mune zvekutapa nhau pasaita anombunyikidzwa kana anosangana nenjodzi dzinoenderana nemashandiro avanenge vachiita. Saka isusu tichienda mberi tiri kuti dai vatori venhau vaziva zvavanofanira kuita kunge vange vachizvidzivirira kune zvatiri kutaura izvi. Chechipiri ndechekuti ngavangodzidzawo kuziva kuti mumasaisai mataa kushandisa mafoni nemakombyuta ataa kushandisa pamadande mutande vangazvidzivirira sei. Kune vanotsa mapasswodhi evanhu, kune vanouya vachiheka mumafoni evanhu. Saka vanofanira kunge vachiziva nzira dzakasiyana siyana dzekuzvidzivirira nadzo. Pavanenge vachiita basa ravo vanofanira kuziva kuti vane kodzero dzavo dzekuramba vakanyarara vasingatauri chinhu uye kuwanirwa gweta kuti vanga vachimiririrwa.
Mumwe mutori wenhau anga ari pamusangano uyu vachengetai murimwa vati sarudzo dzinounzwa kutyisa kukuru kuvatori venhau nekuda kwemhirizhonga yezvematongerwo enyika iyo inovabatanidzira nguva zhinji. Zesini inotiwo zvakakosha kuti vatapi venhau vapiwe ruzivo nezvesarudzo kuti vakwanise kunyora zvine ruzivo rwakadzama nezvesarudzo. Vachitaurawo kumusangano wevatori venhau wakaitwa kuBulawayo neZulu we-2022 African Journalism and Media Summit. Gurukota rezvekuburiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vakakurudzirawo vatori venhau kuti vaite basa ravo neunyanzvi vachiburisa nhau dzechokwadi. Ndakamirira Studio 7 Mukadoma, ndini Rutendo Mawere.